Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 28 2025. Makateerera kustudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru. Vechidiki vopa pfungwa dzavo apo muzano PF mave kukandiranwa makobvu nematete pautungamiri hwava Emmerson Mnangagwa. Rwanda yoshorwa neSadiki neAmerica nekutsigira vapanduki vakapandukira hurumende yeDRC. Vechidiki wopa pfungwa dzavo panyaya yekuti makore anotonga mutungamiri wenyika owedzerwa here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa nhasi kuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya mumari yeZig nedhora rekuAmerica. MumaZig mitengo yezvinhu yakwira kusvika pazvikamu gumi nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 10.5% kubva pazvikamu zvitanhatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 6.8% muna zviita gore rapera. Pachitariswa kukwira kwezvinhu mumari yekuAmerica, zvinhu zvakwira nezvikamu gumi nezvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 14.6% kubva pazvikamu zviviri nezviga zvishanu kana kuti 2.5% muna zviita gore rapera. Zimstat inoti zvinhu zvakwira ndezvekudya, zvinwiwa nedzimba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Tirikunyanya kukonzereswa chekutanga nemataxes akaintroduswa mu2025 national budget anoaffecta cost of production. Cost of production akaaffectwa zvinoita kuti anogadzira zvinhu waite pass on that cost na final consumer, saka maprice anokwira. Saka I think ndo chikonzero chihombe chacontributa kukwira kweinflation. Baso zvakare even nyaya yedrought, somebody the worst period inenge iri first quarter tisati takohwa.
Tichitarisa nguva yekuomerwa iyi kana kuti inonzi lean season pachirungu, Dr. Chitambara, inopera rini?
January kusvika kunana March, April pacharamba paine a lot of pressure on especially on food pricing nechikonzero chekushomeka kwechikafu kwakakonzereswa nedrought takungati nayo. Saka I think those zvinhu zvatingati zviri zvanyanya kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire both in USD terms but also in ZIG terms.
Munoona mitengo ichitangawo kudzikira rini, vachitambara?
Takatarisa mitengo yechikafu notarisira kuti patinotanga kukohwa situation yachaimprova in terms of supply, agricultural production ne supply. Saka zvinogona kubatsira kumoderata kukwira kwemitengo yezvinhu. Uye totarisira gore rino kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta emotikari icharamba ichitiderere. Saka izvi zvinogona kutibatsirawo zvakare kuti mainflationary pressures edu anga achidererawo gore rino.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kana kuti zvamuri kutarisira kuti hurumende iite kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru?
Tiri kutarisira kuti hurumende yakwanisa kupfuura mberi nedonzvo rekutataiten mandatory fiscal policy. Zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu inge ichiderera but also kuti ikonomi yedu inge ichikwira zvakanyanya. Of course vemabhizimusi especially maformal businesses ari kusangana nemachallenges akawanda.
Ende api aya
takatarisa nyaya yemataxes iyoyo, tirikuona mabusiness akawanda achivhara especially ku retail sector, then vamwe vari ku retrench in other sectors of the economy. Saka the doing business environment is very challenging. Zvinhu zvinofanira kunge zvichigadziriswa through nyaya dzesocial dialogue, nyaya dzesocial contract. Isipai takadarisa kunyaya yematax emabhizinesi akawanda ari kusangana nenguva yakaoma nekuburikidza nematax rate edu akakurisa ari pamusorosoro, uye zvakare stringent enforcement yemaregulations nemastate institutions iri kukanganisa vanoita zvemabhizimusi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vanoti mutungamiri weDRC waFelix Tshisekedi nemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vatenda kupinda munhaurirano mangwana dzekuzeya nyaya dzehondo iri kuitika muDRC iri kushorwa nenyika dzakawanda. Chikwata cheM23 chinotsigirwa neRwanda chakatora guta reGoma ndokuuraya vanochengetedza runyararo 13 kubva kuSouth Africa, Malawi neUruguay. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio nemutungamiri wenyika vari sachigaro weSadiki vaEmerson Mnangagwa nevamwe vari kushora kuurayiwa kwevanochengetedza runyararo nehondo iyi. United Nations inoti kurwisana muGoma kuchiri kuenderera mberi. VaMnangagwa vakati Sadiki ichatora matanho ekuedza kudzikamisa zvinhu munyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Maitainyu aZininga, gwaro ranyorwa nachairman weSADC tariona, asi riri kungotaura zvinenge zvinoratidza kuti kungotaurawo havangashayi chekutaura panenge paitika chinhu chakadai mudunhu reSADC. Handina kuona kuti vari kuti zvichagadziriswa sei zviri kunoita kuDRC, nekuti vaZininga ngatirangarirei kuti hondo yekuDRC iyi haisi hondo yanhasi, ine makore nemakore, ende SADC inenge yaratidza kuti chaingagone chaicho kuita kumisa hondo iyi hapana.
Taona vemasanganowo anobatsiridza vakaita sana World Food Program, tikaona vana United Nations nevamwe vatungamiririwo vedzimwe nyika vachikandawo muono nemazwi pamusoro pezviri kuitika izvi. Chimiro chiripo pari zvino chakamira sei kuDRC uku?
KuDRC vaZininga hakuna kumira zvakanaka, nekuti pane kurwisana kuriko pakati peM23 nevanonganzi pachirungumba militia pamwe chete nevarwi kana mauto ehurumende. Saka hondo iyoyo iri kukanganisa zvakawanda, zvinosanganisira ugaro hwevanhu, zvekuti United Nations iri kutotaura kuti iri kutarisira kutora vamwe vanhu ichivaisa munochengetwa vanhu, zvatingati pachirungu marefugee camps.
Zviripo here zvinofanirwa kuti zviitwe muchitarisa imi kuti hondo iperei?
Hongu kuti hondo iperei iyi vari kuikonzeresa vanofanira kunzwisisa kuti zvavari kuita zviri kukanganisa upenyu hwevanhu zvakadii. Nekuti tikatarisa panoitwa hondo vaZininga, vanhuwo zvavo yatingati nemamwe mazwi povho, ndo inonyanya kukanganisika. Asi hondo iyi inenge ichikonzereswa ne vatingati vekumusorosoro uko pachirungu, vanhu vasiedzera kuti mapolitical elite angava emunyika imomo muDRC vanenge vaine zvavari kuda. Nekuti tikanyatsoongorora hondo yeDRC ine chekuita nekuda kupamba kana kuti kukondrola zveupfumi zvicherwa zvinowanikwa ikoko kuEastern DRC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa vari parunhare kwakare kuSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanayo govana ine vamwe. Apo makakatanwa yekuti makore ekutonga emutungamiri wenyika anofanira kuwedzerwa here kana kuti kwete ari kuenderera mberi. Vamwe vechidiki muZimbabwe vane maonero akasiyana pamusoro penyaya iyi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Varipo vechidiki vari kuti bumbiro remitemo rinofanira kuvandudzwa kuitira kuti mutungamiri wenyika akwanise kutonga kudarika makore gumi asi achivhoterwa hake kwapera makore mashanu. Asi mutungamiri wevechidiki mubato rezvematongerwo enyika reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora vaAlbert Chidakwa vanoti hazvigoni kuti bumbiro remitemo rivandudzwe.
Zvekuwedzerwa kwematem limit izvozvo hazvina zvazvakanakira nyika yedu kana kahwani. Zvakangonakira mhuri imwe chete, zvakangonakira mashamwe ari avo avo vari kubhenefita nehuori munyika inei, nekuti mari yehuori inonaka imari yekuti munhu anongoiwana akagara asina kuishandira. Saka vanhu varida kuwedzera makore ekuendera mberi vachiluta marizosi dzenyika, vanhu varida kuwedzera makore ekuendera mberi vachidzvanyirira vana veZimbabwe.
Mumwe wechidiki anoti mutungamiri wenyika anofanira kusawedzerwa makore ekutonga ndivatafadzwa Mavhunga, avo vanoshanda nesangano reproject vote 263.
Takava ne 37 years tina vamugabe asi hapana chakanyanya chikambonyanyo chinja kana tichitotarisa zvinhu zvakatoenda nerimwe divi. Nao tava neimwe hurumende iripo, hurumende iyo yoda kugara zvakare kudarikidza zvinotaurwa nemutemo. Zvirazvinhu zvinotiratidza kuti seZimbabwe hatina chatadzidza, ende zvinocha zvinotibatsira kuti tingoramba tiine hurumende imwe chete. So hatina kunyasofara nezvingaonge zvichida kuitika izvi.
Asi mumwe wechidiki wemubato reZANU PF Muzvare Rumbidzai Mpofu vanoti havaoni chakaipa kuti dare reparamende ritange matano ekuda kuvandudza bumbiro remitemo.
Bumbiro remitemo rinogadzwa nevanhu. Bumbiro remitemo rine zvido zvevanhu. Tikatarisa conference yedu yakaendosa president kuti vatonge kusvikira 2030. Saka zvido zvevanhu ndozvinoitwa. Zvido zvevanhu ndozvinotedzwa nenyika.
Vaimbotungamira vechidiki mubato reMDC Alliance vaLove More Chinoputsa vanoti mamwe mapato anopikisa emuZimbabwe ari kubatsira ZANU PF kuondonga bumbiro remitemo.
Asi chinonyanya kurwadza ndechekuti inofanirwa kunge iri opposition haisi kuonekwa. Kune chimwe chibandiko cheopposition chiri kutaridza kuti chiri kufambidzana nehurumende, kwoita chimwe chibandiko cheopposition chinenge chichizviti hachifambidzani nehurumende, asi hapana kana chimwe chete chavari kuita kurwisa zvada kuunzwa nehurumende. Zvinobva zvangoburitsa pachena kuti aiwa vese vari vaviri vanhu ava, vese vari vaviri mapoka aya vari kubatsira hurumende kuti irambe iripo. Zvinova zvinohwisa tsitsi.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti makore ari mubumbiro remitemo ekutungamirira anokwana.
So tikaita two term limits zvinenge zvakatinakira, nokuti vatungamiri vanenge vasarudzwa vanogona kushandisa term yekutanga kugadzira waro wa foundation yezvavaroda kuita, then yechipiri yacho kuti vange vachisadzisa zvavanenge vachida nezvishuviro zvavanenge vakapromisa veruzhinji. Saka kuti tichinje matemu limits yayo handinoona sedzisiri pfungwa dzakanaka, nekuti dzinodzokeredza kumashure.
Muna 2013 bumbiro remitemo rakavandudzwa kuti patarwe makore ekutungamirira. Izvi zvakatevera kugunun'una kwevakawanda kuti vaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe vainge vatungamira kwenguva yakareba, zvainge zvokonzera kusagadzikana munyika. Vakazoita zvekubviswa nemauto. Iko zvino mubato reZANU PF mave kuitawo zinyekenyeke, sezvo vamwe vari kuti vamunangagwa varambe vachitungamira vasasiye basa muna 2028 sezviri mubumbiro remitemo. Vamwe varwi verusununguko vave kukurudzira kuti vasiye basa kwete kuda kurambira pachigaro. Asi ivo pachavo vakati vacharemekedza bumbiro remitemo. Asi vamwe vanoti havasi kutsiura vari kuti varambe vachitungamirira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata cheHamas chinoti vanhu zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 vakanga vatiza misha vachinopotera kune dzimwe nzvimbo vadzoka kumaodzanyemba kweGaza. Izvi zvinotevera kuvhurwa kwemigwagwa neIsrael. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vakamanikidzwa kusiya misha yavo pakatanga hondo muna Gumi Guru 2023. Kudzoka kwevanhu ava kunotevera kunyoreranwa kwechibvumirano kweHamas neIsrael chekumbomisa hondo kwemavhiki matanhatu. Kusvika pari zvino, vanhu vanomwe vanga vakapambwa neHamas vadzoserwa kumusha, ukuwo Israel ichisunungura zvizvarwa zvePalestine mazana matatu zvainge zviri mumajeri. Nezuro, vanhu verudzi rwechijuu vakapona mukupondwa kwevamwe verudzi rwavo makore makumi masere adarika, vakaungana pakamba yeAuschwitz muPoland vachicherechedza kusunungurwa kwavakaitwa nekurangarira vakapondwa nemanazi emuGerman. Mauto eRussia ndiwo akasunungura vanhu pakamba iyi painge paurayiwa vanhu vechijuu kunyanya vanodarika miriyoni imwe chete nezviuruzana kana kuti 1.1 million. Mutungamiri wehurumende yeIsrael waBenjamin Netanyahu havana kukwanisa kuenda sezvo dare reInternational Criminal Court riri kuti vanofanira kusungwa nemhosva yekuponda vanhu vemuGaza. Panguva iyo hurumende iri kuwedzera matanho ayo ekudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri kubhadharirwa mitero. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neZuro vakaburitsa mutemo wechimbi-chimbi kana kuti Statutory Instrument 7 unomanikidza vanopinza zvinhu kuti vange vachiburitsa magwaro anoratidza kuti vabhadhara mitero pane zvimwe zvinhu. Gwaro rakaburitswa neZuro iri rakatara zvinhu gumi nezvipfumbamwe zvinosanganisira zvekudya, zvekuwachisa nezvekupfeka, zvekuvakisa nezvimwe zvinonzi zvinosungirwa kunge zvichiratidzirwa umbowo hwekuti vakazvipinza vachibhadhara mitero. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti vanotsigira danho rehurumende iri vachiti ndiyo nzira chete yekuchengetedza nayo makambani nezvitoro zvemunyika zviri kubhadhara mitero kuhurumende pamwe nekupinza vanhu mabasa.
Idanho rakanaka chaizvo randinototi dai rakatoitwa nguva yapfuura iyi tisati tasvika patavapa, nekuti hatingafambisi nyika vamwe vachiita madiro ekupinza zvunhu mahara pamabhodha vozotarisirwa kunzi vaite makwiki nemakambani anoita zvinhu zviri pamurawo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara, vanoti matanho ari kutorwa nehurumende aya ndedzimwe nzira dzairi kuedza nadzo kuunganidza mari inopinda muhomwe yayo, sezvo paine umbo hwekuti mari iri kupinda muhomwe yehurumende pari zvino iri kuramba ichiderera.
Zvaitwa izvi ndo imwe nzira dzekumobilisa marevenues, asi zvinogona kuita kuti vemabhizimusi mamwe isipaiwazinotadza kuzengwa chita provide evidence yemcustoms clearance nezvikonzero zvinenge zvakasiyana-siyana. Zvinogona kuita kuti maoperations awo anga achiafektwa zvakanyanya, nekuti zvazviri kureva ndezvekuti vakatadza kuprovide evidence yeclearance, zvinoreva kuti zvinhu izvozvo zvava kubatwa nezimbra.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vanozvibatira mabasa emaoko reSMEs International Expo vaDelight Makotose vanoti chiri kuita kuti vamwe vatore matanho ekupinza zvinhu nedzimwe nzira dzisiri dziri pamutemo inyaya yemitero yakanyanya kukwira.
Matarifs avanochaja kuvanhu vari kupinza zvinhu deno zvati dererei, kuitira kuti vanhu vagone kudi kupinza zvinhu zvavo voita business pajekerere. Naiye hurumende ichiwanawo mari revenue inobhadhagwa yemataxes.
Vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reCommon Market for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti vanobvumirana nedanho rekuti mitero inofanirwa kunge ichibhadharwa, asi vanoti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti varombo vasave ivo vanoguma vaomeserwa.
Apa zvautoratidza kuti kuda hurumende yatirasike gwara. Aiwa, isusu tinobvuma kuti ngakuwanikwe vanhu vanobhadhara mitero majuti zvakadaro, asi ngakunyanye kutarisiswa zvinobva ku ivo vanopinza mbatya dzacho mumabhodha, ndokune mhosva.
Hurumende gore rapera yakaumba chikwata chiri kutungamirwa nebazi rezvekutengeserana chakanangana nekumisa kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri pamutemo. Asi danho iri rinonzi nevamwe rakonzera kushayikwa kwezvimwe zvinhu munyika. Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri? Vangwenya vanodzoka vachiti
ava vanotengesa matuck shop kana downtown havangapiwe mhosva yekuti ndo vanovharisa vanasipana naokei, nekuti kuvharwa kwemashopu mahombe hakusi kuchikonzereswa nemaSMEs, kuri kukonzereswa nemonetary policy inorambidza vana okei nanasipana kuti vange vachitengesa zvinhu zvavo nemaUS dollars.
Kubva muna zvitagore rapera, Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA inonzi yatora zvinhu zvinokosha US$2.4 million zvanga zvichiedza kupinzwa munyika zvisina kubhadharirwa mitero. Ukuwo nekuda kwekusimukira kwezvitoro zvidiki kana kuti matuckshop zvazara munyika, zvimwe zvitoro zvikuru zvinonzi zvave kukundikana kuzadza masherufu azvo nezvitengeswa nekuda kwekuoma kwezvinhu, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvave kumanikidza kuvharwa kwezvitoro zvikuru zvakawanda munyika. Kunze kwekunge hurumende yatora matano anogutsa mativi ose, vamwe vanoti zvinhu zvicharamba zvichiita sebhasiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa, uku riri kududunuka. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi richibvunzurudza nekuvhota kuti rotambira here kana kuti kwete makurukota ehurumende akadomwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. VaTrump vakadoma makurukota gumi nevashanu, asi vatambirwa nekukwanisa kutora mhiko kusvika parinhasi vatatu chete. Nezuro dare reSenate rakatambira vaScott Bessent vanova gurukota rezvemari. Vamwe vakatotora mhiko ndava Marco Rubio vanova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, uye vaPete Hegseth vanove gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatim Muringai.
VaBessent vanenge vari big hedge fund billionaire, saka indiri kuona kunge mastrategies akawanda ekuinvesta vanenge vanoaziva nekuchengetedzwa kwaiyo mari nokuti ivo vanayo, saka experience yavo inenge ichavabatsira mubasa iri. Tinoziva kuti vekupedzisira pavanga vaTrump varipo vamanochin vanga variyo another billionaire vaizivawo mastrategies ekuti mari iwande and upfumi hunge huchengeteke muno muAmerica.
Tinoona zvakare kuti iro dare reSenate chiti iro vachange vari kutarisa kudzivirirwa kwenyika yeAmerica, vaPete Hegseth vakawanawo mavhoti ekuti vatange basa. Munoona sei izvi?
Hava Hegseth vakati netsekei nokuti tinoziva kuti majority yeSenate right now is 53 senators. Republicans vari kutonga kuSenate to 47 Democrats. Saka vice president sezvo variwo president weSenate ndo akazobatsira kuti vaHegseth vakonfemwe. Asi kukonfemwa kwavaita ndichaona kunge kunenge kuchachinja mapolicies akawanda. Ndatoona vatotanga kutoti matransgender ngavabuditswe, nemasoja anga adzingwa nguva dzeCovid vanga varamba kutora Covid vachadzoserwa uye vari kupiwa mari dzavo.
Izvi munoona zvichizotambirwa sei pasi rose?
Nyaya iripo ezvi nezvi ndeyekuti vaTrump vari pahai, nokuti takawana mapolls ari kutaura kuti vari muma 47% approval, higher than he has ever had. Saka vari kuramba vachifamba neurongo hwavakataura pacampaign and vari kuzvifulfila zvese zvavaitaura.
Pane vamwe vachiri vakamirira kuti vawanikwe ivo vachizenge vari muhurumende yavaTrump vachiri kuferefetwa kudare irori reSenate, munoona vachizobudawo sei ivavo?
Sezvo Republicans vari kutonga kuSenate, vazhinji vacho vanenge vachakonfemwa.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatim Muringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yekuti timbonzwa kubva kune vateereri vedu.
Makadi pasture 7 vanamukoma jonga kandi mire nevamwe vose munoshanda navo ndoto a Conrad Stone Banks ndiri kumasvingo ndakadzidza mumagwaro kuti usatuka mambo kunyange uri mumba yemukati asi ndinoti nangagwayo ngabve pana zvari kuita from 2017 pavakanzara mugabe pana kana zvakamboita kusika iko zvino ngabve zvari kuda kuita zvino ari kumunyengera ari kumufurira ndeasiyana nazvo kanga kangwara bhosi mabhiri achaita uchabva rongu ndishandi kune rimwe bato kauti asi ndoshandisa njere nchivona ndoongorora ndichifunga nezvandakazvagwa nadzo mabhiri andida kuita achabva rongu kudarika mabhisiri avakaita mugabe
Makadi pastudio 7 takaona mahovhet edu vakataridza kuti vauya zvakanaka shuwa nyaya iya yanetsa kwenguva refu asi chimwe chinhu chandoda kungotaura hangu kana nyaya yavo iyi isina chamisa mukati vanhu vazhinji vachafunga kuti 2017 yava kuda kudzokororwa saka chamisa ngave mukati menyaya iyi kuti nyaya iyi igadzikane tingatoda kuti vaite zvavo transition government nachamisa pozoitwa mavhoti 2030 yachona iyo paitwa mareforms ingava nyaya kwayo kana vari voga togona kusaona kuti ndizvo chaizvo chaizvo nokuti togona kufunga kuti yava 2017 kai
Hello pastudio 7 haya namukumajonga muraita here nditakunda paruwa Harare muonerango panhau yevision 2030 yekuti vavandudze mutemo apa zvingori pachena kuti kunangakwanga achingosiya hake basa kuza kwaachadiwa nevanhu muri kuona maovhet vakutopokana nenhau yautaura yekuti aramba achienda 2030 nekuti vari kuona kuti hakuna development hakuna chiri kuitwa vanhu vanongoramba vachingochema kusvika 2030 kana iye vhaisi wake chaichi ari kutonyatsokuona kuti ari kukundikana hapana
makadi pastudio 7 Blackman zvakati regai nditaure ndichichingurana nemavo veterans nevose vari kutaura nezvekunetsana kuri mukati mezanupf nyaya yenyu varume inini handinei nayo nechikonzero chekuti ndoda kuonesa mazimbabwens kuti tiri kuitiswa ava vanhu vari kunetsana ava havasi kunetsana nekuda kwekurwira zvido zvevanhu vari kunetsanirana chigaro chekuti ndiani aane juti rekumbomorawo kana kuti kuba kubira vanhu vemuzimbabwe upfumi hwavo
makadi pastudio 7 apo vamunangabwa ngavachitoenda nguva yavo yakwana takafarira vatsigiri vachiwengavo vari kuda kuti vachiwenga vapinde panyangapo kuti ukawana mabonga achirwa ngaaurayane tinofara chaizvo apo tinofara nemaovheti rambai makadzvanya ngaaende munangapwa
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vanoongorora ndinotsokora dzevamwe vateereri vasinei zvisinei nestudio 7 vanoda kutumira mashoko tumirai mashoko panhamba dzinoti +1 202 465 0318 munhau dzemitambo Zimbabwe nezuro yakaiswa mugroup B kumakwikwi ecaf finals achatambirwa kuMorocco mukupera kwegore rino zvimwe zvikwata zvakaiswa mugroup B zvinoti Egypt, Angola neSouth Africa. Mamwe magungano akamira akati Group A, Morocco, Mali, Zambia, Comoros, Group C, Nigeria, Tunisia, Uganda neTanzania, Group D, Senegal, DRC, Benin neBotswana kuchite Group E, Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Sudan kuchitiwo Group F, Ivory Coast, Cameroon, Gabon neMozambique. Makwikwi ecaf finals achatanga musi wazvita 21 2025 achipera musi wa18 ndira 2026 sezvo nguva yedu yapera regai tarise musoro yenhau dzanhasi asi tekuyeuchidzai vateereri kuti munge muinesu muchirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro ezvinhu mune zvemabhizimusi misoro yenhau dzanhasi inoti vechidiki vopa maonero avo panyaya yekuti mutungamiri wenyika otora makore mangani ekunge achitonga mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru munyika anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mina Stanikile Mhlanga
Soku isi